Ripoti iri kutionesa kuti banga guru renyika rapindwa napongwe uye harisisina kukodzera kunge ringe richiita basa rarinofanira kunge richiita. Ramaoko emakoronyera uye harisiri kuita sevhisi yarinofanira kupa kuvana veZimbabwe.
Patsanangurei zvishoma ipapo kuti sei muchidaro?
Ko zvino munhu achida kuenda kunotora mari yake ingava iri kana $1,000 anonyoreswa magwaro atsanangure kuti sei arida kutora $1,000. Asi tiri kuona vanhu vakaita sana kuda kwasheta gwirei vachitora mamiriyoni pavadira, vachibuditsa mari idzodzo kunze kwenyika. Izvozvo zvinoonesa kuti tine crisis yegovernance munyika medu. Vatagwirei muswe wavo warebesa unofanira kuti ugurwe.
Muri kunongedzerwa mazita akawanda evakuru muvamagu, zvinofamba sei munyaya dzakadai idzi?
Zvatiri kuona izvi ndo inonzi organized crime, hukoronera hunenge huchibatanidza vanhu vakawanda nenyika dzakawanda. Vanoiti transnational organized crime. Kugona kwavatagwirei kubvisa mari kureserve bank vachiendesa kuLondon vachizoitenga nayo mamwe mining companies, zvinoonesa kuti midzira yehuori iyi yatekeshera ende ratova dambudziko guru, nekuti kureserve bank kwacho vana Mangudya ndobasa ravo rekuti vaongorore kuti zvinhu zvakadaro zvisaitike. Saka kuitika kwazvo zvinoreva kuti naivo vacho vana Mangudya varimo mazviri, zvoreva kuti naminister of finance vamutuli Nube varimo mazviri. Saka iritori dambudziko renyika rinotongoonesa kuti hapasisina chinonzi governance.
Ndingadawo kutarisa kuti ko iwo mutemo wenyika unenge wakamira papi?
Zimbabwe inyika ine mitemo yakanaka, asi mitemo haikwanise kuzviinforsa yega, inoinforswa nevanhu. Saka vanhu vanofanira kunge vachiinforsa mutemo kana vanhu ivovo vaine huori, mitemo inongoniswa paside vanhu vachiita huori wavo vachiita zvavanoda.